Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 4/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinoti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora yoronga kumisa pamberi pedisciplinary committee nengo nomwe dzainoti dzakatyora mutemo mushure memutongo wedare wainoti wakaitsigira. Asi nengo idzi dzinoti hadzisi kuzomira pamberi pekomitii dzichiti mutongo wakabuda mudare nemusi wechina wakadzitsigira mukuramba kucherechedza kwadzinoita utungamiri hwavamonzora. Danho rehurumende rekutsvaga pari kubva zvinodhaka zvinonzi zvakanganisa vechidiki munyika rorumbidzwa asi richinzi rakanga ranonoka. Nhasi pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Cancer Day. Indiwe mingwe emisore na uzedu za nasi chiva kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Makakata nwa arumbatore MDC na tungamirwa na wa Douglas Ngonzora. Arikuramba achienderera mberi zvichitevera mutongo unonzi wakapiwa nedare repamusoro nemusi wechina wekuti hapana chakatsautsirwa nebato iri pakuda kuranga nhengo nomwe dzinosanganisira vaElias Mudzuri, vanorest Marara navaDen Moyo idzo dzinonzi dzakatyora bumbiro remitemo yebato iri. Zvichitevera mutongo uyu, MDC yavamonzora yakabva yadzivisa vatori venhau kuti ichamisa pamberi pekomiti inoranga vanenge vatsautsira mubato kana kuti disciplinary committee nengo nomwe idzi. Nengo idzi dzakanga dzakwira kudare repamusoro dzichipikisa danho rekuda kumbodzimisa kuve nhengo kwaiitwa muMDC dzichiti hadzicherechedze utungamiri hwavamonzora nekudaro hadzifanira kutorerwa matano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta.
Varume vanomwa vakazidza kumira pamberi pedare redisciplinary committee remusangano weMDC. Saizvozvo vakabva vanopotera kudare repamusoro reHigh Court. Uko vakanoisa chikumbiro chechimbi-chimbi kana kuti agent chamber application. Vachibva vakumbira zvinhu zviviri poshi kuti masuspensions avo aiswe parutivi. Piri kuti dare redisciplinary committee risaenderere mberi. Asi mushure meongororo nekunzvera dare reHigh Court rakabva ratonga richiti kwete zvamuri kuramba zvirimo mubumbiro renyu remutemo weMDC, saka dzokerai munomira pamberi pedare redisciplinary committee. Saka pari zvino tiri kutarisira dare redisciplinary committee kuti richateedza tsika chaiyo kubudikidza nekuva pamukana wekuti vave mugadziriro wekuti vazomire pamberi pedare redisciplinary committee. Saka vane mazuva vari kutarisirwa kunzi vanofanira kunzi vapiwe. Tiri kumirira kuti dare redisciplinary committee richati pagwara rekuti zvofambira sei pamberi mushure mekunge High Court yapa mutongo wekuti aiwa ngavadzokere vanomira pamberi pedare redisciplinary committee nekuti zvirimo mubumbiro remutemo weMDC.
Takanzwa idzo nhengo dzichitotaura kuti utungamiri hwavamonzora hadzihucherechedze. Munozviona here nhengo idzi dzichibvuma kumira pamberi pekomiti dzichiti hadzikucherechedzei?
Nauye kuramba utungamiri hwavamonzora yangova nhau yeshaisano. Avarume ava vakanga varimo mumusangano watakaita weNational Council muna December 2022 gore rapera. Pachiitwa manominations vakanga varimo. Vamudzuri vakatodomwawo vakatonzi, vamudzuri tinoda kuti mugova mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC. Ipapo vanga vaine kodzero yekuramba nekuti ndotsika yacho inoitwa yemanominations. Vangadai vakabva kuti ina njidi, havana kumboramba. Ndiyo tsika yatakatsenzesa wani mushure mekufa kwavatsvangirai. paya patakaita extraordinary congress basa rose iro rakabatwa ne national council havana kuita dambudziko nazvo nekuti naivo vakazobuda imomo vakuti ah tiri vatevedzeri ve mutungamiri we MDC asi nekuti nhasi zvazoenda nepamwe zvazoshata kwete iyoyo tsika iyoyo hatiikurudzire
vanga vari mukuranwana nezvekuburiswa kwemashoko muMDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora vachengeta iguta vari parunare muHarare nestudio 7 asi mumwe nengo nomwe idzi vanorest marara vanotove chikwata chavo ndicho chakakunda kudarire pamusoro vachiti mutongo wakapiwa nedare ndewekuti vatange vagadzirisana pachavo zvichireva kuti havasi kuzomira pamberi pekomiti inoranga vanotsautsira iyi vachiti haisi pamutemo
inema kuti dare rakati tiri kumiswa pamberi pe inonzi disciplinary committee or disciplinary hearing isu takaenda kudare tichiisa nyaya yekuti hatigone kumiswa navamonzora nokuti hatisi kuvaona vari mutungamiri webato bato redu harina president as we speak yavari kuti congress tiri kuiramba ine ma a lot of irregularities atakaendesa kudare so dare rakagutsikana rakagamuchira umbowo rakatikaripa wekuti maissues atiri kureiza saka dare rakaisa mutongo wekuti until maissues atakareiza aadreswa hakuna anodzinga munhu in other words dare riri kugutsikana nezvatiri kutaura kuti vamonzora havasi president weMDC naizvozvo hatigone kuti tionekwe tichinotongwa navamonzora kana nevanhu vavachatuma kuti vati vanotitonga vachitisa pamutongo hatiendeko takanzi nedare hatisi kuzoita izvozvo ivo ngavagadzirise nyaya dzatakataura dzatiri kutaura dzekuti hakuna congress yakaitwa kusvika kwekugumisira
saka zvinogadziriswa sei zviva marara
congress ngaitangidzwe ichibvira kuthe lowest organ of the party ndoinonzi congress zvavakaita mahumbwe zvavakaita hatizvirecognize hatizvizive hatinei nazvo naizvozvo hatina dare ratichanomira pamberi paro tichinzi tiri kutongwa navamonzora
imi pamakaenda kudare zvii zvamaipokana nazvo
our application for review iri kutacha on nyaya yelegitimacy yavamonzora iri kutacha on legitimacy yecongress isusu tiri kutaura kuti congress haina kuitwa nemazvo therefore iri null and void which it automatically means vamonzora is not the president the whole structure iriko inyowani rikunzi iriko it's also null and void so ndoma issues akataka raise isusu zvikanzi nedare until there is a determination on that in a review application vamonzora vana simba rekususpend kana kudzinga anyone in the party or to take any disciplinary action
vanga vari mumwe nengo nomwe dzebato reMDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora dziri kupikisa utungamiri hwavamwonzora vanorest marara vari parunare muHarare nestudio 7 mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka wenharaunda recommunity working group on health vaitairusike vanoti vanotambira chose chirongwa chakaparurwa nezuro nehurumende muHarare chekutsvaga pamwe nekusunga vanotengesa zvinodhaka asi vachiti danho iri rinogona kunge rakanonoka vanoti izvi zvaifanira kunge zvakaitwa kare dambudziko rezvinodhaka risati radzikamidzi munyika hurumende ichishanda pamwe nemapurisa nemamwe masangano yakaparura chirongwa chekuramba kushandiswa kwezvinodhaka cheno to drugs and illicit substances icho chakanangana nekuvhara mwena yezvinodhaka zvinonzi zvabata mazera ose evanhu munyika mapurisa anoti vanhu gumi vakasungwa nezuro muHarare chete mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi ngatinzwei varusike vachitsanangura
danho ratorwa nehurumende rekurwisana nenhau yezvinodhaka idanho rakanaka asi dambudziko nderekuti tinenge tatinonokei senyika sezvo dambudziko iri rakomba uye rapararira nyika yose uye pari zvino izvi rava kubata mazero akasiyana siyana zvese zvichisanganisira vakomana vasikana nevanhu vakuru
munoona vachibudirira here neurongwa hwavari kuita ihwohwo kuita maroadblock nekusecha vanhu tichiona kuti iri idambudziko rinonzi ratandira mumapoka nenzvimbo dzakawanda munyika yose
pari zvino ndingati zvinotinetsei kuti titi tingarikunde dambudziko iri Nekuda kwekuti vanhu vatiri kunangana nawo handiwo vatingati vari kukonzeresa kuti tive nedambudziko irori rezvinodhaka. Vamutukudzi vakamboimba chimbo chekuti ongorora chaita kuti mutsoro uteme. Nekuda kwekuti senyika tinofanira kunge tichitageta madrug lords nevacho masuppliers nekutageta zvekare kuti iwo madrugs aya ari kumbopinda sei munyika, wopedzesera akunotorwa nevana vechikoro, wopedzesera wonotorwa nevakomana nevasikana, iye zvino wobata vanhu vakasiyana siyana vanhu vese. Saka tingadai tichitarisa kusource naiwo kunyanyanyanya atingatiwo madrug lords.
Veruzhinji sei vasiri kutorawo matanho ekunge vachinyevera kana kuruma nzeve mapurisa pamusoro pevanotengesa zvinodhaka.
Chinonetsa ndechekuti chero nharaunda yatinogara madrug lords aya anozivikanwa. Saka chishuwo chedu ndechekuti dai paiswa maprogramu anonangana neivawo madrug lords. Nekuda kwekuti vanhu vari kusungwa ava havana kana nebasa rese ava. Vanhu vaive vanezenge vaakutongotengawo madrugs, vamwe vanoshandisa madrugs nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanofungidzira kuti madrugs anokwanisa kumbopedza nhamo dzavo, vamwewo ndo vagarawo vari kuda kutongotorawo madrugs nekuda kwekuti vatopinda mazviri. Saka kuzvikunda pari zvino izvi kunokwanisa kuti netsei nekuda kwekuti vanhu vatiri kutageta handivo vari kukonzeresa kuti pave nedambudziko iri.
Vanga vari mukuru vesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Nhasi pasi rose rabatana mukucherechedza zuva regomarara kana kuti World Cancer Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO richikurudzira kuti patorwe matanho ekupedza gomarara remazamu kana kuti breast cancer, iro rinonzi ndiro gomarara rakanyanya kupararira uye riri kutungamira mundufu dzevanhukadzi. Gore roga roga madzimai anodarika 2.3 million vari kuvhenekwa vachiwanikwa vaine chirwere ichi, uye vanoda kusvika kumazana manomwe ezviuru kana kuti 700,000 vanofa nekuda kwechirwere ichi, icho chinonzi chinonyanya kubata madzimai emunyika dzine mari shoma kana kuti dziri pakati nepakati. Vakuru veWHO vanoti madzimai ari munyika dzine urombo hwakanyanyisa haanyanyi kurarama kubva kudenda iri zvichienzaniswa nemadzimai emunyika dzakapfuma.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nhasi mugovera vasangana nevana vadiki vakatiza misha yavo muSouth Sudan nekuda kwehondo. Vakanzwa nezvematambudziko avari kusangana navo mukurarama mumakamba evapoteri avari kugara. Pope Francis vaudza vanava kuti vanogona kuvaka remangwana rakanaka munyika itsva iyi kuburikidza nekutsiva kuvengana kwemarudzi nekuregererana. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Nzi kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi tine hurukuro napatsa Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church iri kuMinnesota imo muno muAmerica. Pastor Makai vachange vari kuenderera mberi vachitaura ivo kukosha kwakaita kushanya kwaPope Francis vekereke yeRoma kunyika yeDRC uyezve kunyika yeSouth Sudan kwavari pari zvino. Pastor Makai vanoti zvakakosha kuti pave nerunyararo uyezve kuremekedzana kwemarudzi munyika mbiri idzi. Pope Francis vakatanga nekushanyira nyika yeDemocratic Republic of Congo, iko zvino vari munyika yeSouth Sudan umo vari kutambirwa nemutsindo uyezve vari kuita ivo misangano yekukurudzira runyararo. Dai tiende kuna Pastor Makai titange nekubvunza kuti zvakakosha sei kuti Pope Francis vawanikwe ivo vachishanyira nyika yeAfrica pari zvino.
Dai vanhu vanga vavhura maziso muAfrica kuti tizive kuti kukosha kwechinhu chinonzi runyararo nekubatana chinounza kubudirira, kana kuti pachirungu yatinoti success to a nation. Ehunde tiri kuda kuzviti tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo zvinogonawo kukoka dzimwe nyika kuti dziuye kuzowadzana nekudyidzana nesu tigova zvakare sezvakaitawo idzo nyika dzamunodaidza kuti mafirst world countries. Asi dambudziko nderekuti Africa will remain a dark continent, kana kuti ticharamba tiri dziya nyika dzinonzi dziri pasi nekuda kwenyaya yehondo, nekuda kwenyaya yebongozozo, nekuda kwenyaya yekusabatana. Saka tuda kutenda Pope nekusumuka kwavaita. Asi zvendodzokera kuAfrica, ndoti onaiwo kunyadzisa kwazvo kuti tatadza kuzvigadzirisa pachedu, totomirira kuti Pope vabve uko kuItaly uko kuuya kuzotigadzirisa isu maAfrican kuti tigone kuva nerunyararo, timise hondo, tigare zvakanaka.
Imi semufundisi, zvii zvamungati muri kudaidzirawo kuti vamwe vaite panyaya iyoyi?
Chikumbirowo chinoda kuti semufundisi ndideedzerewo kuAfrica ndichiti Africa hatingarambe tiri a dark continent, kwete. As Africa tinokwanisa kufunga, tadzidza, vana vedu vakadzidza, tinoziva chokwadi, takukwanisa kuzvitonga, takukwanisa kuona zvakanaka nezvakaipa. Ngatikumbiranei, tikumbire kuna Mwari nekuramba tichitaurirana nekuparidza shoko rerunyararo, violence, kana kuti kurwisana, chinhu chakashata. Kungava kurwisana kwekuti masoja arimo kana kurwisana isu pachedu. Chokwadi, tinotambudzika kufa tiri varombo, tinotambudzika tigotadza kusimuka tichiurayana. Kutinourayiraneiko vana vanyamunhu? Simba chero dai ukaripiwa ukatonga nhasi rinopera. Kuisu vanhu tinourayiraneiko nekuda kwekuti ndinoda kuwana simba? Tipi simba kuno umwe munhu. Kana munhu akanaka, chero dai zvakaita sei, mangwana unotonga chete.
Maonero enyu zvii zvimwe zvavachange vari kutaura vari imomo munyika yeSudan?
Saka tinoda kutenda Pope pamwe chete nemareverend ose vasimuka muno nekumwe kwese kuti vaende vanobatana naPope kuti vataure nekuda kwenyaya yerunyararo muCongo uye zvakare muSudan. Nhunamati wangu, tidai mwaraiva pasimba, vatenderere Africa yose vachidaidzira runyararo. Asisu pachedu, nyangwe dai Pope asina kuuya, ngatizvitarisei titi Africa wakugona wakura kuti ugadzirise matambudziko ako iwe pachako, usingaranzi uchimirira kuti vamwe vanhu vachena kana vamwe vanobva kunze kwenyika vave vasikuyananisa. Tiba kutenda Church ya Roman Catholic pamwe chete naPope, ndiyo chechi huru munyika dzose dzeAfrica tida kuwa tenda shukuru ni kuita kuti hope wakwa niso kushika nike Afrika kusoka Afrika sasa tida kukatiri kwa
aiwa nduwa yedu hiyo ya itasha anje ini zini mabla sinsanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai hurukuro yataita nemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika pamusoro pedanho rakatorwa nedare reSenate rekupasisa bhiri remutemo PVO bill muchirongwa chedu cheupenyu hwedu.
Danu ratorwa ni dare reSenate idanu rinoshoreka chose, idanu rinotidzikisira senyika. Ma senators iwawa vavota kuti mutemo iwowo uende mberi kana kuti upasiswe, vanoziva kushata kwakaita mutemo iwowo, vanoziva mashatiro avo, vanoziva kuti vari kuisa nyaya yekuda kuva nesimba political power over zvido zvevanhu, over warfare yevanhu. Mutemo uyu mutemo wekuti kana uchinge wazopasiswa wasainwa na president, mutemo uchatikanganisa tose senyika.
Zvinhu zvinokushamisa here zviri kuitika izvi?
Hazvitishamise nekuti vatungamiriri vedu takatarisa history yavo, vanorakidza kuti they are always prepared, vakagadzirira kuuraya zvose munzira mavo as long as they are able to maintain political power. Chavo kuda political power, zvimwe zvese vakagadzirira kuzviuraya, kusanganisira warfare yevanhu yatinoona masangano akazvimirira oga vachiita champion. Iyi haisi behavior kana kuti hunhu hunoitwa nemademokrats. Tiri kuona kuti vatungamiriri vedu vari musenate nevari mudare reparamende havasi mademokrats vanotenda muzviga zvehondo yedu yerusununguko, liberation struggle. Liberation struggle yedu yaiva about freedom, kuzvitonga kuzere nebudiriro. Izvo zvinhu zvitatu izvo zvinhu zvinokanganiswa kana kudzikisirwa chaizvo nekuda kwemutemo wakaita semutemo iwowo.
Asika Dr. Kika, nengo dzedare reparamende dzinoita zvido zvevadzinomirira vakadzisarudza kupinda muparamende, handizvo here zvaitwa apa nevakatambira bhiriri?
Mutemo iwowo wePVO Amendment Bill wakaendwa nawo kuvanhu gore rapera kumapublic hearings nyika yose. Vanhu vakabuda neuwandu hwavo vakataura kuti mutemo uyu hauna kutinakira senyika, hauna kutinakira sevagari vemuZimbabwe. Maripot iwawo aripo, maripots atakakombaila isusu semasangano akazvimirira oga aimonita, maripots akakombailwa nevatori venhau media vaienda kumapublic hearings iwawa, neripot recommittee ye public service labor and social warfare mudare reparamende. Report iyoyo inobuditsa pachena kuti veruzhinji havana kutsigira mutemo uyu, asi taona dare richienderera mberi kupasa mutemo iwowo zvakadaro, zvichireva kuti hapana kumiririra zvido zvevanhu kuri kuitika muparliament. Kune zvido zvevamwe zviri kutevedzerwa, kwete zvido zveavo vanovhotera vanhu muparliament.
Zvii zviri kumbonyanyorambirwa mutemo iwoyo kana bhiri irori, Dr. Kika?
Chinoitwa nebhiri irori ndechekuti rinoomesa mashandiro anganga achiitwa nemasangano akazvimirira oga. Ibhiri rinosungira kuti masangano ese akazvimirira oga vave vanorejestwa semaprivate voluntary organizations chete.
Ko pari zvino vari kumboshanda sei masangano iwaya, Dr. Kika?
Pari zvino anooparata sematrust, anooparata semaprivate voluntary organizations, anooparata semaassociations atinoti macommon law universities kumutemo. Zvese izvo zvinhu zviri pamutemo, zvinotenderwa nemitemo iripo pari zvino. Asi paakunzi masangano ese ngaarejiste semaprivate voluntary organizations kuti vange vachikontrolwa from a central authority. So inyaya yekuda kuva kucontrola. Zvekare minister wepublic service vari kupiwa masimba ekuti vange vachi interfere kana kuti kupindira mumaraniro anoita masangano akazvimirira oga, kusanganisira nyaya yekuseta maexecutive committee kana kubvisa vamwe pamacommittee, kusanganisira mafambiro anoita mari mumasangano akazvimirira oga. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo. Takatarisa bumbiro redu remutemo, nyaya dzefreedom of association. Tine maspecial rapportwa weUnited Nations vana vakanyorera President Mnangagwa muna December 2021 vachitaura kuti bill iri rinochikora kodzero uyezve rinopokana nemitemo international yatingati international law mitemo yepasi rose mune nzira dzakati wandei takatasa bumbiro redu remutemo masangano akazvimirira oga anobvumidzwa kuti ngai vange vachiexist anobvumidzwa kuti ange avepo achiita mabasa akasiyana siyana ekubatsira ruzhinji rweZimbabwe pamwe chete nekuita hold hurumende yedu to account biri iri tinoona zvekare richirambidza mamwe mabasa kumasangano akazvimirira oga chipomerwa chiripo ndechekunzi masangano akazvimirira oga vari kuita political lobbying. Right, saka bili rori riri kutaura kuti masangano akazvimirira oga havafaniri vachiita political support ndomazwi akashandiswa asi hamuna kunge muchitsanangurwa kunzi chiri kunzi political support chii.
Tinotenda Dr. Musa Kika vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu cheRendals chatora nzira yakasiyana nezvimwe zvikwata zvese mugadziriro yemakundano e2023 Castolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotitaurira kuti mastudents akapakatira zvipi.
Chekwata ichi chatora nzira yokusimudzira tarenda revechidiki kupinza makundano enhabvu yepamusoro ePremier Soccer League ayo azara vatambi vabhazera. Mastudents sezvinoreva zita ravo remudunurirwa kana kuti vadzidzi vasimudzira vatambi vatatu vanoti Anton Layton, Joseph Chitavira naNever Mind Antonio kubva muchikwata chavo chevechidiki vane makore ari pasi pemakumi maviri ekuberekwa cheHerentals Under 20 icho chinotamba muZifa Northern Region Division 1. Murairidzi wechikwata ichi kumbirai muti wekuziva anoti vari kutarisira kuti vatambi vechidiki ava vachawedzera mwando muchikwata chavo mwaka uno.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dhani zvawakamboita the previous year.
Muti wekuziva anoti gore rapera ranga risina kuvamirira zvakanaka kunyange hazvo vakasvika mufinary yechibuku Super Cup. Herentals yakapedza iri pachinhano chechipfumbamwe.
Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka nokuti takanga tichizofaita.
Chikwata ichi chinozivikanwa nekutambisa vatambi vati kurei kusanganisira murairidzi wacho Innocent Benza pamwe naGodfrey Mukambi, John Juao, Ali Masilelo nevamwewo. Zvaitika izvi zvauya panguva iyo kune kuchema kuti muPremier Soccer League mazara vatambi vati kurei uyezve vari kubva kuchikwata ichi vachienda kuchikwata icho mwaka wega wega. Shondo rapera vaMaxwell Matonzi vakaudza Studio 7 kuti kushaikwa kwetarenda idzva muPremier Soccer League kurudzinga vatsigiri venhabvu kudzinhandare.
Bhora kurudziwa kuti kuve nejunior police vanoona zvizvinyuwana vachiona zvizvinonaka kudhara kwaipindwa naane spundi ratinopiwa pana zvaa tichiona izvi tainakirwa nebhora ravo.
Mutsigiri weDynamo vaBlessing Rona kana kuti Yogo Yogo vanoti zvaitwa neHerentals zvinoratidza gwara rakanaka ramangwana.
Good idea kuti hapana vadiki vatambe bhora because the time goes on they mature they play the team because vanonga vanokurwa vanokurumwa vari same age yo vanonga jairirana.
Mukombe wePremier Soccer League uri mumaoko meFC Platinum pazvikwata gumi nezvisere. Makundano emwaka uno ari kutanga mwedzi uno kunyange hazvo vePremier Soccer League vasati vazivisa zuva riri kusimuka mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kupesana kumubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora kunoenderera mberi zvichitevera mutongo wakaturwa nedare nemusi wechina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamuina Gaino Gumede Saidi.